Ndingati vakandemire mameasures yavaita vamangudya mameasures yataa tichifungidzira kuti hurumende yese kubva kudhara zvikuru ingadai ari matanho yavakatora, kwete kuti ronzi bhondi neusa i1:1. Asi problem iripo kuZimbabwe haisi problem yeexchange rate. Problem iripo kuZimbabwe ndeutungamiriri weZANU-PF. Utungamiriri usina kunyatsotwasuka ndowaita kuti pange pasina both investor confidence, economic confidence. Saka tiri kuona kuti hungu vanogona kunga vaisa zvinhu zvingangoti reruke kune vanhu vanonga vachida kuchinja mari, especially kune vanhu vari kudiaspora kana kuti mavisitors vanonga vachida kushanya kuZimbabwe. Asi chokwadi chatinoziva ndechekuti ipapa pachangotanga humwe uori zvakare, nokuti chaita kuti tisvike patiri apa uori hweZANU-PF.
Tichitarisawo vapfebve, zvanga zvichitariswa nevanhu vakawanda ndezvokuti gavhana wereserve bank vazivise kuti nyika yaakuzoita mari yayo here kana kuti kwete. Asi tanzwa vachitaura kuti RTGS ndo yave kunzi RTGS dollar. Pane shanduko here yamaona kubva kubond inoti ranga richingoshandiswa kuenda kuRTGS dollar?
Hapana kana shanduko iripo. Regai nditi muchidimbo isu vemDC takagara tichiti isisu kana tichinge tapinda muhurumende chokutanga chataida kuita ndochekuti tivandudze mari yeZimbabwe tichitora rand. Nyaya iripo ndeyekuti zvinhu zvese zvinogadzirwa kuZimbabwe nenyaya yeUS dollars zvinonga zvichidhura kupfuurira dzimwe nyika dzese dzakatipoteredza, zvinova izvo zvinoita kuti tisaite competitive panyaya yemaexports kune dzimwe nyika. Chimwe chacho ndochekuti takati isusu in the interim tochishandisa rand, asi in the long term Zimbabwe inofanira kunga ichiita currency yayo.